Musangano wedu uri kufamba zvakanaka, majonga akandomiri kutongoti handisi mutauriri zvangu, asi ndirongotaurawo ndichipfapfungwa dzangu samambo. Musangano watinoita gore negore unonzi Annual Chiefs Conference inosangana madzimambo ese, patinenge tichipira zvichemo zvedu kuhurumende, kumapazi ese ehurumende atinoti pachirungu maministries. Vanenge vachitambira nyaya dzebudiriro dzatinenge takazemberana nadzo zvikuru, saka maministers tinenge tinavo apo nepapo vachipindura, uyezve province imwe neimwe inenge ichitaura maonero yairi kuita province yayo. Apa ndiri kutaura zviga zvezvichemo zvinenge zviri kumaprovhinsi, ingave nyaya yenzara, migwagwa, mvura, kutemwa kwemiti nezvimwe zvinoenderana nebudiriro nesika dzedu.
Mati, misangano iyi unoitwa gore negore muchipuwa mukana wekuisa zvichemo. Zvichemo izvi zviri kuzogadziridzwa here zvamunenge masvitsa izvi, Ishe Nembiri?
Hungu, vajonga akandomiri, vana vembwa vasvinire zuva rimwe chete zvinogadziriswa, nokuti kana ministiri irimo yakatorawo chichemo chayo yogadziriswa, zvinganonoke, zvingakurumidze, asi zvinogadzirika, nekuti tinozova nenguva tinoti kana taakuzonoita musangano wegorinoya zvakare, tinenge taakutarisa kuti pazvichemo zvakadai zvatikapira, zvakadai zvakatambirwa here, zvakadai zvakabvumiranwa here, zvakadai zvakapinda matambudziko api.
Tatarisawo dunhu renyu imi, Ishe Nembiri, matambudziko api wamuri kutarisirawo kusvitsa kuhurumende pamusangano uyu?
Sedunhu redu remacentral, matambudziko atasvitsa kuhurumende inyaya dzinosanganisa dzemigwagwa yedu yafane mvura iyi, dzekutemwa kwemiti nedzekumabhiriji ari kuparara nenyaya yemvura, uyezve zvikurukuru chataura nyaya yezvibhorani, kuti zvibhorani zvinofanira kucherwa nezvipatara zvoenda pedyo, vana vachienda kuzvikoro kuti vatsakanganiswe nehwaka dzinenge dzazara mvura nguva yezhizha.
Mangwana munenge muine mutungamiri wenyika, zvii zvamungatarisirawo?
Tichatanga tanzwa kuti vane urongwa hupi, nekuti dindindira redu remusangano wedu pachirungu yatingati pfumu yakazemberana kutsika kukaucha, saka tisingazive kuti mutungamiri wenyika vanenge vane zvipi zvavanoya vakabata nemaonero avari kuita musangano wedu rino nedindindira rinenge riripo.